Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 25/2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Pane mashoko ekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaendeswa kumatare kuAustralia namuzvare Susan Mutami avo vari kuvapomera mhosva yekuvabata chibharo kwemakore akawanda kubva vaine makore gumi nemashanu. Asi mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vari kuti inyaya yemakuhwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voradzika gamba renyika vaOliver Chidau vachishora bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Governor weRBZ Dr. John Mangudya vaparura mari yemasendi matsva yegoridhe kana kuti gold coins muHarare nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Pane mashoko ekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaendeswa kumatare kuAustralia namuzvare Susan Mutami avo vari kuvapomera mhosva yekuvabata chibharo kwemakore akawanda kubva vaine makore gumi nemashanu. Asi mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vari kuramba nyaya iyi. Kuti tinzwe zvizere, tabata mutoro wedu wenhau, shingirai madondo kuti atipe nyaya inotevera.
Muzvare Mutami avo vari makore makumi matatu nematatu ekuberekwa vanonzi vakamhanara nyaya iyi kumapurisa emuguta reQueensland kuAustralia. Vanonzi vaudza mapurisa kuti vamunangagwa vakavabata chibharo kwemakore akawanda kubva vaine makore gumi nemashanu. Studio 7 anokwanisa kutaura namuzvare Mutami, asi zvinonzi vaudza mapurisa kuti vamunangagwa vakavatevera mushure mekusangana navo pamakwikwi ezvikoro muna 2003 pavaive vachiri kuita Form 2. Vanoti vakazotanga kugara nemhuri yavamunangagwa mushure mekufa kwababa vavo. Muzvare Mutami vari kutaura nezvenyaya idzi pamadande mutande akaita seTwitter. Vachipindura mashoko anya pavabatwa neStudio 7, mutauri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vati havanei nezvinhu zvavati zvakapusa. Vanoona nezvekuburiswa kwemashoko pamuzinda weAustralia uri muHarare vaFrancis Rhodes vaudza Studio 7 kuti vaita mutete panyaya iyi.
Ishu ikei, hapana munhu anokwanisa kumbotaura nezvayo pano kunze kwaambasada, asi ambasada vari kuAustralia parizvino.
Vaenderera mberi vachiita vazivi kuti mumiriri weAustralia muZimbabwe Mai Broadmoors avo vari pamazuva ekuzorora parizvino vangati chipa nyaya iyi.
Sezvamunoziva ini kuti handifungi kuti kune zvinhu kwazvakamboitika zvakadaro, saka handizozivi hangu kuti ivo ambasada vanenge vaine shoko ripi pamusoro penyaya iyi, asi pari zvino hapana anokwanisa kunge achipa comment. Ambasada vanodzoka next week, vanotodzoka muweekend umu.
Nyanzvi munyaya dzemitemo yevari gweta rakazvimirira muJohannesburg, South Africa, Dr. Vusimuzi Sibanda vanoti nyaya yamuzvare Mutami inotinetsei.
But at this stage, very little can be done.
Pare zvino hapana zvingaitwa, nokuti kana mutungamiri wenyika ari panyanga haamhanharirwe. Zvingaitwa pare zvino kubvisa mutungamiri wenyika nechisimba, izvo zvinozoita kuti akwanise kusungwa, asi hazvingagoneke muZimbabwe.
Vaenderera mberi vachiti chingabatsira muzvare Mutami kuti vamunangagwa vabviswe pachigaro nemaparamende kana kuti impeachment, izvo zvavati zvinotinetsei muZimbabwe. Asi vati sangano re United Nations rinogona kukumbirwa kuti ripindire munyaya iyi sezvo vari kuti vakabatwa chibharo vachiri mudiki uye kwenguva refu.
Kana takatarisa kuti mhosva iyi inonzi yakatanga Susan aine 15 years uye zvakatora nguva refu achishandiswa zvepabonde, nogona kuonekwa kuti hurumende yakapara mhosva hombe sezvo kune vamwe vakuru vakuru muhurumende vari kunzi vaishandisawo Susan zvepabonde. United Nations ingaudziwa nezvenyaya iyi.
Australia yakatemera vamunanga kwa zvirango uye havatenderwi kuenda kunyika iyi. Zimbabwe inawo chibvumirano chekuchinjana vasungwa neAustralia, zvinopa kuti nyaya iyi itinetsei kuti vatongerwe mhosva yavari kupomerwa. MuZimbabwe munhu anobatwa nemhosva yekubata mwana mudiki chibharo anogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore gumi. Ndakamirira Studio 7 muFrances Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Muhurongwa hwekuda kuedza kusimbisa dhora remunyika riri kuramba richishaya simba, gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vaparura mari yemasendi matsva yegoridhe kana kuti gold coins muHarare nhasi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura mari iyi, gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vati anokwanisa kutengwawo nedzimwe mari uye vati huwandu hwemacoins aya huchawedzerwa kumabhanga zvichienderana nekudiwa kwaanenge achiitwa. Vati magold coin aendeswa kumahofisi makuru emabhanga vachiti mabhanga aya ndo achazoaendesa kumativimana enyika.
Urongwa hwataparura nhasi ndehwekuti magold coins edu aya asvika, tatanga kutengesa nhasi kumabanks. Kuma banks ose atengese magold coins kune vanhu maZimbabweans. Taona kuti vanhu vanodambudziko rekutsvaga product inoita store of their value. So tatitutei gold coins. But magold coins throughout the world, they are used as a store of value. They are used as a reserve asset. Meaning kuti izvo US dollar nemagold coins zvinofambirana kuchengetedza upfumi hwemari. Saka magold coins ndobasa rawo taunzira.
Kumadhorobha akawanda munyika akaita sechinoi nemasvingo, mabhanga anga asati ave nemagold coins aya. Vamanguzha vati vachawedzera uwandu hwenzvimbo dzekutengesera magold coins aya, uyewo vati vachazoisa pamusika mari yegoridhe iyi ine mutengo uri pasi kuti vese vanoada vakwanise kuvatenga.
Pane zvino taisa mari kumabanks ose kusanganisa naHomelink neOrex kama dzedu kutangotengesa, tichawedzera maoutlets autengesa izvozvo as we go forward.
Vati vanotarisira kuti kuparurwa kwemagold coins nhasi kuchadzikamisa mitengo yezvinhu nepamusika wemari yekunze.
Atona kuti izvo kubva last week patakaita mitemo yekukwidza interest nemutemo wekuti magovernment suppliers ese anonge aita misikanzwa muno anovharwa maaccounts avo, zvatobata rate izvozvo yatodzika. Saka yes, the answer ndiye kuti chokwadi magold coins ava achabata rate yedu kusakwira, nekuti apa munhu akapusa anogona kutenga mari inodhura iyo ichipa iri unless munhu acho atopenga.
Vati veruzhinji vakasununguka kutenga magold coins aya pamwe nekuvatengesa pavanodira. Mutengo wemagold coin aya unoenderana nemutengo wegoridhe pasi rese, uye kutanga mangwana chaiwo RBZ ichange ichiburitsa mutengo wegoridhe pamusika wepasi rese kuitira vaya vanoda kutenga kana kutengesa magold coin avo, asi vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri webato rinopikisa reCCC, uye vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vati havaone mari iyi ichibatsira kudzikamisa dhora remunyika.
Mari yaitauya kuno yokirinwa kuZimbabwe yatowa chimishini yokirina yotenga magold coins aya mari yoyo. This gold coin is to save those vachauya kuZimbabwe vachida kuzoita money launder. Kune vamwe vari muno matsotsi dzikananda zviri kuziva kuti zvakatariswa nevanoongorora mari dzepasi pose.
Mumwe mugari womuHarare vaSteni Nyatsanza vati panoda dzidziso yakawanda pamusoro peurongwa uhwu.
Tikatarisa kuti nhasi paparurwa chirongwa ichocho musi wa25 July gore ra2022, gold coin rimwe chete riri kunzi riri kuita mari iyo inokwanisa kuita $1,805. Vangani vane mari iyoyo muZimbabwe muno?
izvi zvasikirwa namai Matsanyoni.
Naonereda handikungoti zvinosva ini chinhu zvokuti hazvikwanise kusanire ruzhinji zvinongotanwa nhagara vaine mari dzavo isisi venhambo tingori venhambo.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi Vanyasha Muchichwa vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakanakira kuti vaye vaida kuchengeta mari yavo ari madhora ekuamerica vave kutenga magold coins aya asi vachiti chirongwa chishoroma.
Haizi yemunhu wese sezvo muri kuona mutengo wacho wakati kwirei. Ndeye vaya vanenge vane dzimwe mari dzavari kuda kuchengetedza kuti dzirambe dziripo dzisaita lose value.
Vanongorora nyaya dzemagariro evanhu vaitai Ruben Bofana vaudza Studio 7 kuti vakawanda zvikuru sei vashandi vehurumende havakwanisi kupinda muchirongwa ichi nekuda kwemutengo wacho, vakati vacharamba vachienda kunotenga madhora ekuamerica pamusika mutema.
Kune ruzhinji rweZimbabwe ndinoona zvichavagozhera, zvichavaomera, ndekuti ngatirangarirei kuti mudzidzisi chaye kana mukoti wemuchipatara mari yaanohora pamwedzi haitokwanisi kana kutenga madhazeni matatu echingwa.
Hatina kukwanisa kubata mutungamiriri weBankers Association of Zimbabwe Mai Sifongile Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. RBZ inotarisira kuti danho rayatora nhasi richadzikisa musika wemukoto sezvo ichitarisira kuti vese vaisienda pamusika uyu vanenge vave kutenga magold coins senzira yekuchengetedza mari dzavo. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti mari iyi haina zvakanyanya zvaichabatsira kana hurumende ikasavandudza upfumi kuti ikwanise kutengesa zvakawanda kunze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa varadzika gamba renyika vaOliver Chitau avo vaimbova meya weHarare vachishora makanzuro ebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
VaMnangagwa vashoropodza zvakanyanya makanzura eguta reHarare vachiti havana chido chekusimudzira upenyu hweveruzhinji vachiti vakangopinda pazvigaro kutsvaga upfumi. VaMnangagwa vatiwo chaive chishuviro chemushakabvu vachidhau vaive gurukota redunhu reHarare kuona budiriro kweguta, asi vakati havaoni izvi zvichigoneka.
During his tenure, the Harare City Council provided high quality and reliable services.
Panguva yavaiva meya weguta reHarare, kanzuru yaipa maservices akanaka kuvagari, asi zvose zvaitarisirwa naengineer Chidhau zvakakanganiswa nemakanzura eguta reHarare. Vanongoda kuzvipfumisa, havandei nekusimudzira upenyu hwevanhu vedu. Izvi hatifaniri kuramba tichizvitendera.
Vatiwo apo nyika yakatarisana nesarudzo gore rinouya zvakakosha kuti veruzhinji vavhotere bato ravo reZANU-PF kumakanzuro emumadhorobha nekumamisha, vachiti makanzuro mazhinji yanga aurayiwa nevanhu vekumapato anopikisa avo vange vari kuvhoterwa nevanhu, vachiti vanga vasina budiriro yavanga vari kuunza. Izvi zvatsigirwawo nemukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba.
Mashoko echokwadi ngekuti tikatarisa zvinenge zvichiitika pakuronga kwemacouncillors, mapolicies nezvisungo zvavari kuita hazvisi kusimudzira guta sekuti zviri kungotsvaga mikana chete yekuti wagone kuenda kumaworkshops nekungoramba wari mumagakawa.
Asi kanzura weward 16 muHarare vaDanford Ngadziwore vanova nhengo yeCitizens Coalition for Change vaudza Studio 7 kuti vaMnangagwa vanoda kungosvibitsa mapata anopikisa.
So ZANU-PF interference, mismanagement no corruption ndozvakonzera zvakonzera kuti izvositi ino itazokuita Redcas City. Inangwe tichiedza nepatinogona napo kuti zvifambe, but interference yavo necorruption ndiyo inokonzeresa. Munoziva imi kuti izvo vanopana matenda macho zvavo ikoko vachiisa mapurize akawanda chose, majoini venya dhesemu recently makawanda papomona. So ivo ndivo dambudziko. Kusika ZANU-PF yaenda, hakuna rimwe city rinomuro Zimbabwe richaita Redcas City or town. Hazvigoni. Citizens ngavabatane varedzidzo kuvhota ofisa ZANU-PF.
Vamnanga govarumbidza vachitausa muzvina bizimusi aida nyika yake. Vakurudzira ove mabizimusi kuti vakoshese kuvaka nyika vachiti zvindo zvaitwa nemushakabvu. Mumwe mugaro weMuharare, Makathbert Jeff, vatiwo guta reHarare rarasikirwa zvikuru vachiti vachidhawo vakatungamirira guta reHarare vachiri mudiki.
Kurasikirwa nekuti anga ari mutungamiriri wekutoti vakatombotitungamirira. Semagarira takamboita navo tichigara kuno kurukishen rwedu rwefakose, vakazoita MP mukambozuma vakazombotungamirira futi Harare chaiyo.
Vachidhawo vakasarudzwa kuva kanzura wekambozuma Ward 1 muna 1981, vakazoitawo meya weHarare muna 1984. Vasiya mudzimai Sipiwe Chidhawu nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare.
Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa varambidzwa nhasi kunoona mumiriri weZengeza West mudare reParamende vaJob Scholar nemiriri wechitungwiza North vaGodfrey Stole vanova vakachengetedzwa paJeri reChikurubi. Vanochengetedza Jeri iri vati vaChamisa vanokwanisa kupinda muJeri chete kana vapiwa mvumo nevakuru vakuru. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Prison Services kuti tinzwe zvizere. Asi tabata mutevedzeri wemutauriri webato reTripleC vaOstalo Siziva vanga vaina vaChamisa.
Nhasi vaChamisa semutungamiri wedu vanga vaenda kuChikurupi kuti vaone Honorable Job Scholar, Honorable Godfrey Stole nevamechovhu vavasunga nenyaya yekunyatsime. Vataura ivo kuti vaChamisa vakuru venyika, saka vanofanira kupiwa clearance na Commissioner General kana kuti navamunangagwa kuti vapinde kuChikurupi. Saka isu seTripleC hatina kuti tiite nharo navo nekuti tinotevedzera mutemo, asi tinoziva kuti chinodiwa kana uchida kunoona vanhu EID yako kana practicing certificate kana uri lawyer ndo zvinodiwa. Asi taona kuti ivo vataurataiwa vaChamisa vanofanira kuti vachipiwa matsamba anobva kuheadquarters.
Saka muchatora matanho api kuti vaChamisa vakwanise kuona vasungwa?
Saka tichange tichionana navo vakuru vemapurisa mangwana kuti gadzirise nyaya iyo, nekuti vaJob Scholar navaStole nevame vavo havana kusungirwa nyaya yekuba, asi mapolitical prison anofanira kuwana usununguko. But zvinoratidza kwatiri kuti vanozviziva, chero vakada kuita nharo vanoziva kuti vaChamisa ndo vevakuru venyika vanofanira kuti vachigadzira kuti zvinhu zvifambe. Saka izvozvo zvinoratidza kuti even ivo kumapurisa vanenge vakatarisira kuti vaChamisa vapinde vagadzire zvinhu.
Izvi zvinoratidza chii chaizvo kwamuri sebato takatarisa kodzero dzevasungwa?
Nyika munofanira kugadzirira nyaya dzeleadership kuti vanhu vaite access, nekuti zviri pamutemo kuti vanhu vapinde mumajere vachiaccessa maclients avo, in particular kana vari magweta vachifanira kuti vachiprocessa practicing certificate. Asi tichaenda engagement nevakuru vemapurisa tigadzira.
Awa wangu wari mtedziri, we mtauriri webato Residents Coalition for Change vaOstalo Siziva vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inoti zvombo zvayakakanda kunzvimbo inotakurirwa ngarava yeOdessa hazvikanganise chibvumirano chayakaita neUkraine chekuti itange kutengesa zvirimwa zvayo kunze. Mutauriri wemuzinda wemutungamiri wenyika iyi vaDmitry Peskov vanoti vakabhomba nzvimbo yainge ine mauto chete, kwete matura anochengeterwa zvekudya. Russia yaimbenge yaramba kuti ndiyo yakabhomba dunhu iri. Ukraine inotiwo irikuedza kutanga kutengesa zvirimwa zvayo mushure mekunyorerana chibvumirano ichi pamwe chete ne United Nations ichichitsigira. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanotiwo havo Russia mukubomba Odessa yakaratidza kusazvipira mukutevedzera chibvumirano ichi. Vanhu makumi matatu nevana vakafa mumugwagwa wekubva kuMeru kuenda kuMombasa muKenya nezuro. Zvinonzi pane bhazi rakabheuka ndokudonera mugoronga mushure mekunge ratadza kubopa mabreak. Nhasi vanobatsira vachiri kuendera mberi vachiona kuti pane vamwe vanhu vanoda kubatsirwa here kana kuti mitumbi inoda kutakurwa. Vaimbova mteedzeri wegurukota, United Nations World Health Organization yazivisa kuti chirwere chemonkeypox chave kutorwa sechirwere chinogona kukanganisa magariro evanhu pasi rose. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata Dr. Josphat Chiripanyanga.
Chirwere chemonkeypox kunoku kuZimbabwe so far hatisati tane maconfirmed cases kana atoti masuspected cases ekuti vanhu vatinosungira kuti vavo vane chirwere chemonkeypox. Saka aiwa kureti hatisati chasvika kuZimbabwe.
Chikapfuuraoneko zvangada kuzivikanwa neveruzhinji ndezvipi kuti chinobatirwa sei?
Chirwere chemonkeypox chinospreada kubva kumhuka, particularly toti marodents idzodzima monkeys netumwe tumhuka twakadaro, makonzo, mbeva nezvimwe zvidiki zvakadaro, ndozvinonyanya kuspreada chirwere chemonkeypox. Saka chinowanikwa through either contact nemhuka idzodzi kana kudya chikafu chinenge chiri contaminated zvakare. Then spread yayo between individuals iripo zvayo but ishoma compared kuzvirwere zvakaitana COVID-19, uye zvakare hachisi airborne nekuti chingaspreada kuenda kumunhu ari kure asina kuita direct contact nacho.
Saka tinogona kuti Zimbabwe pari zvino hatisati tanyanya kutarisana nenjodzi yakakura nekuda kwemonkeypox.
Hongu, tinoti muZimbabwe pari zvino hatisati tasa nenjodzi yakakura zvekunangana nemonkeypox.
Ndongopedzisirawo ndichibvunzawo kuti vanhu vazvidzivirire kumonkeypox vanofanirwawo kuita zvipi nezvipi.
Chekutanga, kana kuri kubika chikafu tikati isotiwo mhuka dzedu munomunguruve nezvimwe zvakadaro zvasangana nechirwere ichocho, ngachive chakanyatso kubikwa zvakakwana, chibhoilise chinyatsokuibva, zvinourayawo that virus yemonkeypox kuti isaspread. Uye zvakare, kana kuri tichasvikawo pane vanhu vanacho, minimize contact kana vane chirwere chemonkeypox, gara mumba, tinoti within about 2 to 1 month chirwere chemonkeypox chinoita self sustain, like chinopetega, usina kunyange kurapwa zvakanyanya seri nekuti hachi chirwere chiri very very dangerous. Saka munhu akagarawo mumba kana takaisolata for about 2 to 4 weeks kazhinji chinenge chapera, hapasina mukana wekutapurira kune vamwe.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josphat Chiripanyanga vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Zvichakadaro, sangano reZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks rinoti ratanga chirongwa chekubvisa mhuka dzesango dzinodarika zviuru zviviri nemazana matanhatu kubva kuSave Valley Conservancy kwadziri kufa nekushaya mvura nezvekudya dzichiendeswa kuTsapi, Chizarira neMatusa Donha. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro nemutauriri weZimParks Vatinashe Farao.
Mumakore apfuura atina waya mhuka dzedu dzadziri kuwanda kunyanyanya kunorthwest Matabeleland nekusoutheast Lowveld. Saka mukuedza kuchengetedza mafuro emhuka, mvura nezvimwe zvakawanda zvinofanirwa kuitwa ndezvekuti mhuka idzi tangatiti dai dzabviswa kwadzakawanda dzoiswa kwadziri shoma kuti dzikwanise kuchengetedzeka zvakanaka. Saka gore rino takakwanisa kupa atingatiwo mapemits kana kuti matsamba ekufambiswa kwemhuka kubva kusouth east Lowveld kuenda kunorthern pass mid Zambezi mainly kuti dzikwanise kuwana zvingabatsirikane nazvo. Pane vanoona nezvetsvagurudzo vatoti mycologist nemazoologist nemabotanist mamwe aibva kusouth africa angachitibatsira kuti unoti kwatiri kuendesa kwacho pane mvura here, pane chikafu here, pane kuchengetedzwa kwakakwana here, pane security here inoita kuti mhuka idzi dzichengetedzeke. Saka ndo zvatakaita tikaona zvakakodzera kuti mhuka dzinokwanisa kuende ikoko.
Dzakawanda sei mhuka idzi dzichange dziri kubviswa kunzvimbo idzi dzichiendeswa kune dzimwe nzvimbo, uyezve ndedzipi mhuka idzi?
Pamatsamba ekufambisa atakaisa takakwanisa kupa matsamba ekuti pafambe mhuka dzou dzinosvika idzo 400, mhara dzingangosvika idzo 2000, mabuffalo angasvika iwo makumi mashanu, nyati dzinosvika idzo makumi mashanu, nhoro dzinosvika zvakare makumi mashanu, shumba dzingangoita idzo gumi, mawild dogs gumi zvakare, nedzimwe mhuka dzakasiyana siyana. Saka chirongwa ichi chiri kuenderera mberi iri nyaya yekuti kwadzakawanda tidzibvisewo tiendese dziri shoma. Dai zvaibvira tikwanise kuti dzirambe dzakachengetedzeka dzisaurayiwa zvisiri pamutemo. Asi muono wedu mukuru ndokuti vagari kana kuti vanogara kudhuze nemhuka idzi vave vanewo chiuviri chingavabatsira kuitira kuti kana vachidziona havaone uri mukana wokuti vana vaone mabasa, zvikoro zvivakwe, vana vadzidze, zvipatara nekuvakwa kwemigwagwa kunoita kuti vanhu vaone mhuka idzi sepundutso pane kuti vanhu vaone mhuka idzi semucherechedzo werufu.
Saka dziri kuendeswa kupi?
Tine patingati kumid Zambezi kune kunonzi kusapi safari area, kune mavuradona wilderness safari nechirisa game park.
Avo vanga vari mutauriri wesangano reZim Parks vatina Shefarao vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Munhau dzemitambo, CAF inoti haitambire kusarudzwa kwebhodhi idzva reZifa rinotungamirirwa navaGift Banda, uye iri kuudza Zifa kuti isashandise mari dziri kubva kuFIFA. Mike Okariati anotipa nyaya inotevera.
Dr. Mguti vanoti varapi havafanire kumhanya kunorapwa nyongo yacho vasati vambovhenekwa muropa nemudumbu kuti pambotanga paonekwa kuti chii chiri kukonzera dambudziko risiri kupera nemishonga yavanopiwa.
Nyaya yekuti maacids vamwe vanoiti nyongo, vamwe vanoiti chirungurira, vamwe vanoiti heart drain, it's a cluster of symptoms zvino afflict vanhu which are to do with kurwadzwa nemudumbu especially pamusoro peguva kana kuti behind the central part of the chest, patoti the sternum, you know, the heart pain. It occurs very commonly, chinhu chiri common kuvanhu. Saka vanhu vanozvitora lightly because most of the time masymptoms acho vanopisira majaira kana kuti kune ma different types of remedies which can alleviate the symptoms.
Vamuguti vanoti nyongo inokonzerwa nehutachiwana hunonzi Helicobacter pylori, inova ndiyo inokonzera gomarara nemaronda emudumbu. Vaendera mberi vachiti vanhu makumi manomwe nemashanu kubva muzana kana kuti 75% vane dambudziko renyongo vane hutachiwana hweHelicobacter pylori.
Kana une marwadzi iwayaya unenge uchifanira kuonekwa kuti une chirwere cheH pylori here, nokuti ndicho chinokonzera maulcer, ndo chinokonzera gastritis, ndo chinokonzera cancer yemudumbu, yatoti stomach cancer. Saka zvakakosha kuti vanhu vaongororwe nguva iripo. Ukaona mudumbu musingapori wangomwa mishonga kwemazuva mashoma maviri matatu mana kana mashanu, hakuna kuramba uchingotsvaga imwe mishonga, enda unoongororwa vanenge kuti chikonzero chii.
Dr. Mguti vanoti mishonga yese inopiwa varapi venyongo nechirungurira inongonyaradza marwadzo chete, asi mishonga iyi haipedzi hurwere hwemaronda ari mudumbu. Vaendera mberi vachiti kamushini kanonzi endoscopy ndiko kanokwanisa kupinda mudumbu kovheneka hura hwese, nedumbu racho kachitora mifananidzo iyo yavanozoongorora kuona kuti hamuna here maronda kana mapundu.
Kurapa masymptoms kuri important pakuti kunonyevenura kunyaradza marwadzi munonza zviri nani, asi hazvitisvitsi pakuzopedza chirwere nendaa yekuti chirwere hachachadi chaidentifywa kuti chii. Chero munhu ane cancer yemudumbu, handizina stomach cancer, anongoita zvimwe chetezvo
Tinongo siyana mpichana. Andisika, wema auto waziyana kuna utora mwezi ya katu one day. Wazi waipa po. Kwenye achi ichimu mwaza paka tukwe usiku. Achitika na haka. Bamanu tu wakajika. Chikafu. Soto waza mo. Bamanu tika na wakajika. Zoni zinu nyarara. Depending on the type of food. Atima.
Tine urombo wa tereri po hangawari Dr. Edwin Muguti wa chitaura nezwe chirwele chemudumbu chinoguna uzokonzira gomarara. Tashuka kumagumo chirongwa chedu cha nasi. Msakanganwe chirongwa che Live Talk parichataura nyaya ye Mari Zegoride za paru wa Reserve Bank. Inendini Blessing Zulu ndiri Washington DC. Toksi ya mchinzuko na uze isindebele.
Soko isika tisenda wako VOA Ndebele. Ama chono zisobo, siyala mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mugela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 25 Ntulikazi 2022 ngugaino ku Medisaiti endabeni zethu namhlanje ibhanga lesizwe
yikho lokhu abathi imali imali real money uzokhumbula ukuthi imali yegolide imali endala kakhulu siyayithola emabhayibhelini siyayithola before Christ ngezikhathi zabo BC nabo AD after AD sayithola futhi
umongameli Emerson Mnangagwa usole inkokheli lamakhansila awebandla ele Citizens Coalition for Change CCC Harare esithi bahluleka ukuqhuba umsebenzi wabo ukulondoloza amadolobho.
It is most unfortunate that the achievements and legacy of the life of the late engineer Chidao have been ruined by the current crop of city of Harare councillors. The current rot in Harare and other local authorities and opposition political parties must be brought to an end.
Inhlanganiso ephathisa abamabhizimusi amancane eMprotect Zimbabwe ithi sebesungule uhlelo lokukhuthaza abalimi bemaphandleni ukuthi balime indlubu lebilebile ngoba lezi zilimo ziphangisa ukuvuthwa njalo zilomkambo phandle kwelizwe. Zonke lezi izindaba lezinye lizozizwa kulumsakazi. Ibhanga lesizwe Reserve Bank of Zimbabwe RBZ namhlanje lethule ngokusemthethweni imali yelitshe legolide ama gold coins azinkulungwane ezimbili 2000. Limali ithengwa ngenkulungwane phose ezimbili zamadola eMelika US $1823.80. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu olugcweleyo.
Ekhuluma lentatha lezindaba namhlanje esigodlweni sebhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe RBZ usebamkhulu walo umnumzana John Mangutshika uveze ukuba imali izabe ithengwa loba ngubani oyifunayo njengendlela yokugcina imali. Imali le izabe ibizwa ngokuthiwa yimosi wathunya izasebenza kuqala ilanga lanamhlanje. UMangutshika uchasise ngokusebenza kwemali le esithi uzulu weZimbabwe kumele ayethembe.
Can you see first? First of all, as a collateral, the silver chain, if you want to go and buy, say, on a loan of $1,000, you can give the bank one coin in security, the collateral security. You can also exchange value if you want to buy, say, and pick and pay the product, as assuming that you have bought a grocery of $1,800, so you can redeem this with that gold coin. And in terms of change, and that's the second part, because if you buy a grocery, let's say 1,000, it should be possible. But this is a starting point Definitely, as we go with this gold coins, more will be explained. So the others, yes, you can do so. And it all depends also on the shop where you're buying from.
Iyasebenziseka, uyayisebenzisa nxa ufuna imali yebhanga, uyenelisa ukubhatala ngayo, uyenelisa ukuyisebenzisa nxa ufuna ukuthenga ezitolo. Iyasebenziseka le mali, ukutsho uMangutshika. Ingcitshi ecubungulayo ezomnotho uMnumzana Khosi Ndlovu uvumelana noMangutshika esithi limali izancedisa ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Bakwethu, imali yegolide yikho lokhu abathi imali real money. Uzokhumbula ukuthi imali yegolide imali endala kakhulu, siyayithola emabhayibhilini, siyayithola before Christ ngezikhathi zabo BC nabo AD, after AD siyayithola futhi. Gold currency imali enamandla ayesabekayo. Just unikeza umzekeliso. Ma uphethe i-gold coin eyodwa elingana nje ne-size elingana ne 2 rand yalaphana e-South Africa, mawuyibhekile, yenziwe ngegolide, iyabe i 1 ounce of gold. That 1 ounce of gold ilingana lo 1700 American dollars.
UNdlovu uqhubeke sithi imali le ilakho ukuqeda indubo zeZimbabwe kwezomnotho.
Imali yegolide engango 2 rand wase South Africa, a 1 ounce, it translates to 1700 United States dollars. Mawisa kuma rand ikunikeza u 30,000 rand. Ikhoyini eyodwa 1. So imali enamandla ayisabekayo, kufanele ukuthi abantu bakithi bahle bayibambe langa umhlathi bayemukele. Ihulumeni ma eyifaka ukuthi isebenze esizweni into enhle kakhulu, kufanele ukuthi ngapha kulokhu esithi i-secondary market, abantu bayitholele i-market. Ma uphethe i-coin yakho A1, uyakhona ukuyathenga inkomo ezimbili ngayo i-1.
Kodwa ezinye incitshi zomnotho zithi udubo olukhona elizweni kuba abantu kabathembi uhulumende, kungakho bangangcono bazigcinela imali yakwamanye amazwe kunokuthenga imali yegolide. Ibhanga lesizwe ele-Reserve Bank lithi ozayithenga uzavunyelwa ukuyithengisa ngemva kwamalanga alikhulu lamachumi ayithoba mnombili 180. Imali le engasetshenziswa ukuthenga ezitolo izathengiswa njengentengo yegolide yemkambo womhlaba. Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lithi ozayithenga uzavunyelwa ukuyithengisa ngemva kwamalanga alikhulu lamachumi ayithoba mnombili 180. Izathengiswa ngemali yakwamanye amazwe abalisa idola leMelika, idola le-Australia, ipound leBrithani, lepula leBotswana. Ngimelisi 27 Harare, Ndondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usole inkokheli lamakhansila awebandla ele Citizens Coalition for Change, CCC, eHarare esithi behluleka ukuqhuba umsebenzi wabo wokulondoloza amadolobho. Mnangagwa utsho la mazwi kubekwa u-enjinia Oliver Mandishona Chidawu, yena obhubhe emhla ka 19 Ntulikazi esele minyaka engamachumi ayisithupha lasithupha 66 ngemva kokukhulelwa yisifo senhliziyo. UMavis Gama usethulela lolu daba. Bekuculwa ingoma ebezigcwele usizi khona emangcwabeni lapho kubekwa khona amaqhawe lamaqhawekazi eNational Heroes Acre. Emngcwabeni kwayengumphathintambo weHarare uInjinia Oliver Chidawu okhulume emele abemuli njalo obekumngane omkhulu kamuyi uChidawu uMnumzana Ngoni Kudenga. Uchaze umngane wakhe njengomuntu owayelesibindi ekuqhubeni imisebenzi yakhe.
His vision went beyond personal enrichment. It was always his personal desire to empower black youth and to help create black-led self-sustaining industry.
Umbono wakhe wawungaso ukuzithuthukisa yena kuphela, kwakuhlezi kuyisifiso sakhe ukuthuthukisa abasakhulayo abansundu ukuba babe namandla abo ukubasiza ukuthi kusungulwe amankampani akhokhelwa ngabansundu.
Emazwini akhe uMnangagwa uchaze uMuyi njengomuntu owayezinikele ukusebenzela uZulu kunhlangothi zonke ayekhokhela khona ezigoqela ezombusazwe, ezamabhizimusi kanye lasemulini. Wengeze sithi uMuyi wayesebenza nzima ukuthuthukisa idolobha leHarare kodwa wahle wathatha lelo thuba lokusola amakansila akhona manje awebandla le-TCC ebethesa umlandu wokusebenzisa izikhundla zabo ukuzisuthisa bona besehluleka ukutholisa izakhamuzi okudingakalayo.
It is most unfortunate that their achievements and legacy of the likes of the late engineer Chidao have been ruined by the current crop of City of Harare councillors. The current rot in Harare and other local authorities and opposition political parties must be brought to an end.
Ukuyadanisa kakhulu ukuthi impumelelo kanye lembali yabantu abafana no-Engineer Chidao sekubuyiselwa emuva yilawo makansila kamanisipala weHarare akhona. Lumonakalo okhona eHarare lakwabamanye omanisipala elizweni abaphansi kwamabandla aphilisayo kumele umiswe.
Kodwa abenhlanganiso ezimela izakhamuzi elizweni ezigoqela iHarare Metropolitan Residence Forum, HAMREF, bathi bamangaliswa inkulumo kamongameli le. Umgcini sihlalo weHamref uMnumzana Mavila Sikhumalo upha umbono wakhe ngalolu daba.
Siyabona ukuthi indaba eyenzakalayo kuma-local authorities yikho njalo okwenzakalayo at a national scale. I-economy yelizwe lonke vele kayihambi, ayibonakali. So thina sesimangala lapha ukuthi umuntu opresider over ukufa kwe-economy yelizwe lonke jikelele. Sebona ukwehluleka kwalabo aba-affectiwa yi-economy yonke at a macro scale. Lokhu siyabona ukuthi yikuyenza i-politics lokufaka i-politics lapha ezingafunekiyo khona.
UKhumalo uthi umangaliswa njalo ukuthi umongameli angasola njani amakansila ikantike amandla wonke ukuthuthukisa umnotho welizwe esezandleni zakhe.
Upresident ufuze aphume egcekeni atsho ukuthi yena le-party yakhe ye-ZANU-PF sehlulekile, hayi khona ukuze yena akhombeze labo abaku-opposition ukuthi sebehlulekile. Kodwa sibona thina ukuthi inhlanzi le ivele ibola iqalisa ekhandeni phezulu khona le kwesokubolileyo. Yikho vele nomsila awungasali ufresh manxa ikhanda lenhlanzi selibolile. Umongameli welizwe ubaba uMnangagwa kafuze lapha vele akhombele labo abakumakhansilini ukuthi sebehlulekile.
UMnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe lezamalungelo abathengi enhlanganisweni eye National Consumer Rights Association NACORA, uthi okwenziwa nguMnangagwa yikucatsha ngomunwe.
Singakhohlwa ukuthi yebuleli lizwe eminyakeni engu-42 edlulileyo, ilizwe leli liHarare lobulawayo lilamakhansili ahlukahlukeneyo. Nxa kusifa iZimbabwe kufa lamakhansili kungakhathalekile ukuthi kubusa yiphi iphathi kuleyo ndawo. IZANU-PF umbuso wayo wobulela izikolo, obulela izibhedlela, obulela imigwaqo, wavala amanzi, wenza ukuthi kungabi lempilo, kungabi lamafektari, kungabi lemisebenzi, abantu bathwale nzima ngale ndlela abathwale nzima ngayo. Akula inye i-government esibe khona eZimbabwe kusuka ngo-1980 ngaphandle kweZANU-PF, yiyo ke ebuleli lizwe kunye nasemadolobheni.
UMuyi uChidao uchiye unkosikazi uSiphiwe Chidao, lamadodakazi amabili kanye labazukulu abayisithupha. UPhiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe, i-national hero. Wachayelwa umbhobho kathathu lapho ebekwa emathuneni awe-National Heroes Acre. Ambience 2. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
inhlanganiso ephathisa abamabhizimusi amancane e-Emprotech Zimbabwe ithi sebesungule uhlelo lokukhuthaza abalimi bemaphandleni ukuthi balime indlubu lebilebile ngoba lezi zilimo ziphangisa ukuvuthwa njalo zilomkhambo phandle kwelizwe. Ukuze sizwe okuningi ngalolu hlelo sixoxe lomqondisi we-Emprotech unkosikazi Sibusisiwe Bango ochasisa kabanzi ngalo.
Khathesi ngisebenza ngu-executive director we-Emprotech. I-Emprotech yona i-organization eyingxenye yamanye ama-organizations asemhlabeni wonke. Mhlaba wonke nje jikelele nxa ngingatsho. Kusukela khona le kobo Latin America lapho kukhulunywa khona isi-Spanish lesi-Brazilian uchaye uzukrose umhlaba wonke.
I-Emprotech ile njongo bani?
Yona i-Emprotech injongo yayo yikuthi idevelophe lokho esithi ngama-entrepreneurs or obhizi abeza amabhizinisi. Ibancedisa ngokuthi ibaphe ulwazi lokwenza amabhizinisi abo. Ulwazi lokuthi yena umuntu nxa uvele ufuna ukuthi ube ngu-businessman ngu-business woman kumele ube umuntu onjani. Ama-strengths akho entweni zobusiness angaphi. Njalo lapha oshotelwa khona or lapha owiki khona entweni zoku-run i-business kungaphi. Ibisibuya-ke i-Emprotech ikuncedise. Asitraini kuphela, siyafundisa abantu sibafake eklasini sibatraine, kodwa siphinde sibalandelele sibanika lolu lwazi olujulileyo ngento zamabhizinisi ongento zempilakahle. Impilakahle kodwa e-bent more on into esingathi into zoku-creator kumbe zokubumba umnotho. So yiyo ke injongo ye-Emprotech leyo engiyibonayo.
EZimbabwe lisebenzela kuziphi indawo njalo lisebenza lobani?
Nxa ngikhanyele khona lapha elizweni lakithi eZimbabwe sesisebenze zonke indawo emadolobheni, emakhaya. Lama projects amaningi kodwa ngokwandisa okukhulu sesisebenza labomama lama-youth ngoba sibona ukuthi yikho lapho kushota khona kakhulu uncedo. Siyabancedisa umama lama-youth, sincediswa njalo sisenza ubudlelwane or i-partnership lama-development partners.
Lenza ziphi inhlelo lezakhamizi?
Khathesi engingakutshe ukuthi silama-projects esiwenzayo kobulawayo. Sisebulawayo sisemguza, sitematopo, sitemangwe, bese ngikhanyela kunje lezokulima. I-project le ikhanyela khona lapho. Sisebenza labontanga ke lapha i-youth le. Sesiba lenye i-project esiyenza eMzingwane, e-TV, eGokwe, lasevubi. Kuleyo ke sisebenza labantu abalima or izakhamizi ezilima ichili ibilebile, abalima idlubu, abalima lalaba abadobha amagama. Ukuthi nxa belidobha igandelana kuyini abangakwenza. Ziningi into ezenziwa ngegane kodwa sijonge ukuthi sibone ukuthi singangenisa ku-export markets.
Lapho belilalele ingxoxo kaSibusisiwe Bango okhokhela inhlanganiso ye-Emprotech Zimbabwe eseHarare obexoxa loGaino Gumede Saidi we-Studio 7 eWashington DC ngocingo. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela okwethulwa kwemali yelitshe legolide i-gold coin libhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abantu ababili bafile balimala kakubi abahlanu ekuqhamukeni kwesehlakalo sokudubulana nemibhobho edolobheni ele-Los Angeles esigabeni seCalifornia khonapha eMelika. Lokhu kwenzakale emkhosini weshowa yezimota ebisenzelwa e-Los Angeles Park. Ingozi yomlilo oqhamuke ngemva kokutshisa okwenzakala esigabeni seCalifornia khonapha eMelika ubikwa usutshabalalise amagosu angaba yisilinganiso samakhilomitha edlula amashumi amahlanu, 56 kilometers. Ugatsha olubona ngobudlelwano be-Iran lamanye amazwe omhlaba lwethule umbiko othi lelo lizwe lisoze lavuma ukujujunyezwa ubana lisayine isivumelwano sokuvuselela leso esasilotshwe ngomnyaka ka-2015 esingasaphumelelanga sokulawula ukulungiswa kwezikhali zenyuklia ngamazwe athuthukileyo agoqela elemelika. Wake waba yinhloko karhulumente lekenya umnumzana Raila Odinga ongomunye wabancintisa kukhetho lwalunyaka lokudinga umongameli uthi akasoze abe khona kungxoxo mpikiswano ezakwenziwa kulelo lizwe nesonto. URaila wethesa ancintisana laye uWilliam Ruto umlando ukufuna ukukhekeleza ezinye indaba ezigoqela ezenkuhlakalo. Umongameli Hassan Sheikh Mohamed wakwele Somalia uhlangene lomunye wakhe wakwele Egypt umongameli Abdel Fattah el-Sisi ngomvulo ekwethekeleleni kwakhe okwakuqala kwele Egypt lokho wakhethwayo kuleso sikhundla ngoNkwenkwezi lonyaka. Abepulazi eleDonkey Dairy elisemangweni owe-Magaliesburg kwele South Africa libikwa lithuthuka emsebenzini walo ukulondoloza amadonki akhanya esengozini yokuzingelwa okungekho emthethweni. Abazingelayo laba befuna isikhumba sabobabhemi laba. Isikhumba lesi sisetshenziswa ukulungisa igelatin ebikwa iluhlobo lunye laleyo eyophondo lokabhejane. Umasipala weHarare ubika ukuba ufisa leli dolobho libe kusimo esiphezulu emhlabeni jikelele okuthiwa yi-World Class City lapho ufika umnyaka ka-2025 ikakhulu emsebenzini wokuthuthukisa ezempilakahle. Intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umnumzana Ambrose Sibindi omela izakhamuzi kobulawayo ebheke ezempilakahle uthi amadolobha afisa ukuba kubanga eliphezulu kumele ananzelele lokuqakathekisa umsebenzi wezempilakahle okusimo esiphezulu.
Kube leyo ndawo leyo klinikhi ibe labantu abayenele umongikazi ukukhangela abantu ibuye futhi ibe iklinikhi ezenelisa ukuthi incedisa abantu ngemithi abayifuna amaphilisi angayidingeka. Ibuye futhi ibe le mitshina ethengisayo okulama-BP amathukela abantu bahlolwe. Ibuye futhi iqakathekise ukuthi ibe lekhona layo lapho le-OI lapho abantu abazabe behlolwa khona ukuthi babonakale imikhuhlane etshiyeneyo ama-HIV and AIDS. Kubuye futhi kube nabantu abenza i-counseling enhle njalo ibuye iklinikhi ehlanzekileyo labantu abahlale bekilina ukuthi izambulo zihlale zihlanzekile.
Idolobha leHarare eliyisigodlo selizwe lithi lisebenzela ukuba kubanga elithiwa yi-World Class City ngomnyaka ka-2025. Umnumzana Albert Mazula omela inhlanganiso yezakhamuzi yeHarare Residence Trust uthi noma inkinga ezibhekana lezakhamizi ezivamile babona kusiya kungani kubangcono.
Ngoba sibona abaningi abaya ezibhedlela emaklinika bayelatshwa. Abezempila kahle bazama ukuphatha izigulane kakuhle lanxa nje bekhala ngendaba zemiholo yawo.
Uthi kuqakathekile ukuba inkinga zempila kahle zilungisiswe zibe kusimo esiphezulu esihambelana lokwanda kwabantu kundawo ezinje.
Ngesilungu bathi i-prevention is better than cure. Kunokuthi siqede isikhathi esiningi le mithi siselapha abantu abagulayo umkhuhlane wabo ubangelwa ngamasiweji, kungcono sidile ngendaba yamasiweji.
Umnumzana Ruben Akili omela izakhamuzi kunhlanganiso ye-Combined Harare Residence Association uthi bayayibona intuthuko kuleli dolobha noma kumele kwengezelelwe ukuze uzulu efinyelele ezempilakahle.
Kuzipatana kunyanga zazo zakavurwa zvaramba zviita kunge zviri kure nevanhu.
Uduo yikuthi esiningi lokhe zikude labantu kulalokhe esimele sifike khona.
Umeya wedolobha leHarare u-Alderman Musarura Stuart Mutizo uthi abahlalelanga izandla nje kuphela kodwa abaphakathi komsebenzi wokuthuthukisa ezempilakahle kuleli dolobha elijonge ukuba lidolobha eliphezulu kusiyafika kumnyaka ka-2025.
Emabhuku clinic sesisebenza njengesibhedlela esilembheda lama-operations.
Uthi okwamanje sebethuthukisa ipoliklinikhi yebuliriro ukuze layo ibe yisibhedlela, kanti iklinika yeTariro Clinic eHopley leye-Highlands Clinic sokuthuthukiswa kusuka kumakliniki ukuba kube ngamapoliklinikhi ngendlela yokuthi izakhamuzi zifinyelele ezempilakahle kangcono kuleli dolobha. Lokhu kwenziwa ngaphezu kwamanye amakliniki avele ekhona kumizi ehlala uZulu. Ama-polyclinic ngamaklinika atholisa imisebenzi yezempilakahle engezelelweyo kuleyo etholakala kumaklinika kuphela. Ingcitshi zithi imisebenzi enje kumele iyale ilokhu ithuthukiswa ihambelane lokwengezelela okwenza abahlali kubangelwa ngokuthiwa yi-rural to urban migration. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Uhulumende weZimbabwe useyalile ukuphawula ngodaba lwecala lokudlwengula elivulelwe umongameli Emmerson Mnangagwa isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Australia, unkosazana Susan Mutami. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isizalwane seZimbabwe unkosazana Susan Mutami oleminyaka engamashumi amathathu lantathu uvulele umongameli Emmerson Mnangagwa icala lokudlwengula enkambeni yamapolisa eMount Omni eQueensland eAustralia. I-Studio 7 izamile ukubuza kusikhulumeli sikahulumende weZimbabwe uMnumzana George Charamba ngalolu daba, kodwa wahle wathi yindaba yokuthutha angafuni ukuyiphendula. UMnumzana Charamba uthe yena akaphendulani le ndaba elokuthutha phakathi. Imizamo yokukhuluma lonkosazana Mutami ngalolu daba ibingakaphumeleli. Kodwa ke okuvela kudaba lwakhe lolu alwethule ekhasini lakhe le-Twitter lokwethulwa ngabezindaba yikuthi umongameli Mnangagwa wafika isikolo sabo ngo-2003 esasengumphathintambo ogatsha lwezindlu. Uthi ngemva kokubingelelana watshela ababalisi ukuthi ungumzukulu wakhe, wasemupha izigidi ezintathu zama-bearers check wathi aze azombona emaofisini e-ZANU-PF eKwekwe. Uthi akazange aye lapho kwasekusithi ngelinye ilanga ezihambela edolobheni uMnumzana Mnangagwa wambona wambizele hoteleni eGolden Miles, lapho afika khona badla ukudla kwemini ndawonye lezinye iziphathamandla zeZANU-PF. Qede lapho wayangena laye endlini yakhe ehoteleni, lapho afika wamdlengula khona emtshela ukuthi uyamthanda kodwa angalokothi ukuthi aludivu emuntwini lolu daba. Kuthe uyise kankosazana Mthami esebhubhile ngo-2005, uMnumzana Mnangagwa waqala ukumthengela ukudla nokumbhadalela imali yesikolo. Qede lapho wambiza ukuzohlala naye eplazini lakhe eSherwood. Uthi ke lapho wadlwengulwa amahlandla amaningi. I-Studio 7 izamile ukuthintana le-ofisi yommeli we-Australia eSouth Africa ukuzwa ukuthi kambe lolu daba luzaphathwa njani njengoba icala livulwe e-Australia, kodwa akekho obebamba ucingo kule ofisi.
For all other general inquiries, please hold. Sorry, the mailbox is full. To leave a message, press 8. To dial the number of the person you're calling, press 9. If you have a mailbox in this system, press the hash key.
Isikhulumeli se-ofisi yommeli we-Australia eZimbabwe uMnumzana Frans Rhodes wenqabile ukuphawula ngalolu daba. UMnumzana Rhodes uthe ongaphawula ngalolu daba ummeli we-Australia eZimbabwe, kodwa kwakhathesi akekho elizweni, ukhona le e-Australia. Ingcitshi kwezomthetho njalo eligqwetha uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi akusoke kube lula ukuthi uMnumzana Mnangagwa abotshwe noba ukutonisiswa ngalolu daba.
Asibone ukuthi kukhona okungenziwa nguhulumeni wase-Australia ngoba umuntu amvulela icala sesengumongameli waseZimbabwe ohleliyo, okusho ukuthi ngeke kulethwa amacala okuthi aboshwe. Kodwa okungenzeka ukuthi iparlamenti singasuka yena imsusi esihlalweni ngale process abathi nge-impeachment
ukuthi ehlise ngobenza amacala okungamenza ukuthi manje sehlise esihlalweni usengabekwa ke lawo macala.
Umnumzana Sibanda uthi okunye okungenzeka ukuthi kube labalukhweza kuhlanganiswa ezamalungelo ku-United Nations belukhweza njengodaba lombusi obesebenzisa amandla ombuso ukucindezela owesifazana. Ministry of 7 Johannesburg kwele South Africa ngithuso Khumalo.
Silugqibake lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo nguGaino Gumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.